A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 22nd November 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the situation obtaining in Zimbabwe following the resignation of President Mugabe from power.
President-elect Mr. Emmerson Mnangagwa, who had fled to South Africa following what he says were threats to his life, is expected to be inaugurated on Friday.
Although there are some misgivings about Mnangagwa by some people who say he has been part of the system for a long time, despite that, there was a lot of excitement when he landed in Zimbabwe this afternoon and addressed an ecstatic crowd.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe and some parts of Africa on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz a short wave Monday through Friday at 8 p.m.
Diwa vatereri nevatariri, nguva yamaya makamirira yasvika yechirongwa Diaspora Live Talk Forum. Tinga tichitaura nezviri kuitika mudiaspora, asi hatitarisi mudiaspora chete, nemi vari kuZimbabwe nezviri kuitika kuZimbabwe tichingozvitarisa. Sezvikuru nhasi tiri kutarisa zviri kuitika kuZimbabwe, uko mutungamiri mutsva akasarudzwa nebato reZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa vasvika munyika. Vachitarisirwa kuti vachagadzwa nemusi wechishanu kuti vange vachiita mutungamiri wenyika zvichitevera kusiya chigaro kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe neZuro. Izvi zvinhu zvanga zvichinzi nevanhu vakawanda zvanga zvisingatarisirwi zvakaitika zvokuti vaMugabe vakati aiwa ndaakusiya chigaro changu. Asi vakuru vanotika chisingaperi chinoshura zvakasvikawo pakuguma neZuro. Vazhinji vakutarisira yavari kuti New Chapter kana New Zimbabwe kubva kuna vaMnangagwa kana vakanga vazogadzwa kuve mutungamiri wenyika. Ndo zvatenge chikurukura nhasi pano kuti zvii zvamunotarisira zvikuru imi muri kunze kwenyika, nokuti tinoona kuti vazhinji venyu vanga vachichema kuti hurumende yeZANU-PF iri kukumbunyikidzira ikodzero dzenyu zvikuru panyaya dzekuvhota muri kunyika dzamuri, zvinonzi nebumbiro remutemo ikodzero dzenyu, asi maamuchitadza kuzviita. Ndezvimwe zvezvinhu zvatei chikurukura kuti mungatarisira here kuti pane shanduko ingaitwa kana vaMnangagwa vave kutonga, kana kuti zvinongoramba zviri zvimwe chete sezvo bato riri kutonga ringoriro reZANU-PF. Pindai muchirongwa tinzwe pfungwa dzenyu. Chris.
Yebo kambe Jonga, lamhlanje ke kuhlelo lwethu lweLive Talk Diaspora Forum sixoxa ke ngokwenzakala eZimbabwe kulandela ukusuka embusweni kukamongameli Mugabe obesebuse okweminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa, 37 years. Usuke ke izolo ngemva kokuba ibutho belingene lamhluthunela intambo zombuso, lanxa lona ibutho belisithi hayi elikwenzayo ayisikho ukuthi limhluthunele umbuso, kodwa lifuna nje ukuthi likhangele labo abaseceleni kwakhe uMongameli Mugabe, abathi bona bayisigelekeqe abathembeki, njalo yibo abenza ukuthi kungabi lenhlala kahle elizweni leZimbabwe. Siyazi ke ukubana bakhona abanye abafana labo Professor Jonathan Moyo, labo Xavier Kasukwere, kade ucatshangela ukuthi hayi yibo abathiwo ngelibutho. Kodwa ke kuthe ngokuya kwesikhathi sabona ke laye uMongameli Mugabe engomunye osefakwa amandla ukuthi asuke esikhundleni, wasuka. Sikhangela nje okwenzakalayo ikakhulu lamhlanje. Siyabona ubana umnumzana Emerson Mnangagwa okhangelelwe ukugcotshwa ukuthi abe ngumongameli ngolwesihlanu ufikile elizweni lapho obekugcwele abantu abaningi kakhulu bamthabela laye wasefaka nje ngamafitshane ukuthi kuyini obekwenzakala okwenzakala empilweni yakhe lapha khona wafakelwa ichefu ipoison siyakwazi le egwanda laphana ukuthi wathi semhlanganweni waba ngumuntu ongani kasezwa kuhle wazwa thathwa i-helicopter wasiwa isibhedlele e-South Africa. Kodwa lamhla ufikile nje wachasisa konke khona lokho jonga.
We heard when he addressed the crowd at the ZANU-PF headquarters, he appealed to Zimbabweans to come together and work for peace. And he also said that he will be looking at the creation of employment, jobs, and economic growth. He also talked of cooperation from neighbors, and well, his emphasis was on the economy. He thanked Zimbabweans for their courage in what they did to make sure that things change in Zimbabwe, and that president, former President Robert Mugabe, managed to succumb to that pressure and left. And he said he's waiting for a new beginning, which is a new democracy and a new democratic Zimbabwe. And he's expected to be sworn in on Friday. Ongo tirikuta urapanyaya kuti vamunangagwa vakumbira kuwana weZimbabwe kuti vabatane vashandire nyika murunyararo. Vataurunyaya kuti vachaona kuti mabasa awanikwa amutswa muZimbabwe upfumi hwenyika hutange kukura. Vataurunyaya kuti vanofanange pachidzidzanwa nenyika dzakakomberedza Zimbabwe ukama uchinakurudzwa. Asi chikuru chavanga vachinyanyo pikisa kana kuti kutsinira inyaya yeekonomi yeupfumi kuti unofanira kunge uchigadziriswa. Vatenda zvisaro zveZimbabwe nechivindi chazvakaita mukuona kuti zvinhu zvashanduka zvakamanikidza vamugabe kusvika vasiye chigaro. Hombe nyaya vataura ndiye utongo hwejekerere. Asi tinenge tichitarisira kuti zvinhu zvavanenge vasingazungonzi zvakapirira pamuromo. Zvinhu zvinofanira kunge zvichizoitwa. Tinotarisira kuti vachagadzwa kana kutoreswa mhiko nemusi wechishanu kuti vange vave mutungamiri wenyika mutsva. Ndo nyaya yezvimwe zvezvinhu zvatinge tichikurukura nhasi. Tarisiro yenyu kubva mune zvose izvozvi, Chris.
Yebo, Jonga. Yes, like Jonga is just giving us a brief of what the new president, the president-elect, Mr. Emerson Mnangagwa said. Perhaps we can just have a few minutes of what he said in his own words. Let's take a listen to what he said.
Exactly 16 days ago, I received a letter firing me from government of the Republic of Zimbabwe as Vice President. Within 2 hours, I was informed about plans to eliminate me. Realizing that, on the 12th of August this year, I was subjected to poisoning, which resulted in my being airlifted to South Africa. And again, I thank you, the people of Zimbabwe, for your prayers. I survived that poison. This time around, I say to myself, I should not wait for them to eliminate me, but let me go out and with you, the people of Zimbabwe, the people of ZANU-PF, make your voice be heard. Today, this evening, I feel so humbled that we have remained here until this hour at our headquarters, waiting for me, that you see me and I see you.
That there was the voice of the president-elect, Mr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa. He was addressing a crowd that welcomed him. I'm not sure if it was...
at the ZANU-PF headquarters.
Oh, that was the ZANU-PF headquarters. Okay. Anyway, without much further ado, we have our first guest, Mr. Dan Moyo. He is the chairman of the MDCT. That's the main opposition party in Zimbabwe. And he is the chairman of the North America province. Welcome to the show, Mr. Moyo.
Thank you for having me, sir.
Yes, Mr. Moyo, there was jubilation, and I, you know, from what we're seeing, the pictures that we saw and the videos, it was like, you know, back to 1980. How did you feel when you heard that President Mugabe, after 37 years, has finally succumbed to pressure and resigned?
It was really with jubilation to know that finally the tyrant, the dictator, the murderer has finally been forced out of power.
Oh, Mr. Moyo, sorry, I would like to, you know, we have heard those allegations, but they were not proven, so we won't, you know, go on air with those allegations saying that he is a killer and all that, a murderer and all that. So anyway, you can continue.
I beg to differ, Mr. Gandhi. Even the United Nations knows about the Kukura Wundi. The Catholic Church did a very well thorough study explaining that the soldiers under Mugabe's command made at over 30,000 people in Machiavelli Land. So for you to say that these are allegations, I disagree completely with you. They are not allegations, they are fact.
Okay. Yeah, Mr. Moyo, you know, we happen to have a guest, another guest, Mr. Thomas Mafumo, and he has other engagements. So we will come back to you as soon as we finish with him. He's here for with us for just 2 minutes, if you don't mind.
I don't mind.
Okay, thank you so much, Jonga.
Mafumo, tunokutambira hii pachirongwa.
Tinotenda.
Tinotenda kuti mune zvakakubatai zvakakosha asi makwanisa kuwana nguva yekuuya pachirongwa. Tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro pechiitiko chakaitika nezuro kumusha netarisiro iri kuitwa nevanhu pamusoro peremangwana reZimbabwe.
Ndingangoti kana zvakaitwa nemasoja vana General Chiwenga. Zvakanaka kana vachiitira vanhu vasazvizvo kwavasangavarege kuonekwa vakuti zvavaita izvi vazviitira ivo kana vaitira vanhu ruzhinji rwevanhu chinodiwa kubatanidza vanhu zvese izvi zvataka tichingoita tichingoti henzi pasina nhigi pasina nhigi ngazvipere vanhu vamwe chete ava vamuri kurwisanisa muri kupaunzisa vanhu vamwe chete zvavari vanhu vamwe chete vanoda kuti vabatanidzwe kubatanidzwa kwacho munhu uko vanoda kunhingi leadership inovabatanidza ichivataurira kuti ngatibatanei ngatidananei ngati vakei nyika tiri pamwe chete takaisa musoro pamwe chete ehe kana vaitira vanhu zvakanaka asi kana vaizviitira ivo hazvina kunaka
saka mungatarisira here shanduko pana vamunangagwa toti ndo vazogadzwa kuita mutungamiri wenyika tichitarisawo vamugabe tichiona kuti ibato rimwe chete rezano pf
vangangoita zvavo kaningi for the time being, but tinoda kuona kuchizoitwa my elections aya avaitaura aya. Isu hatisi kuda kuti isisu vagare ipapo vozonzi vaakugara makore vari ipapo. My elections are going enough. We say Marongir was another hate. You are to the Bojemunu, Angacha Pinda foot of my elections. Sagan, you are pinned over my elections. Turn out one of you and Evan, eh? Can I sing at you and Evanu? No one running about our car, no voice Evan. Hey, so now it's no damn one, nobody needs a geek. Is that this good? The dynasty I was. The good party making in Ramba Jimbotonga, Jimbotonga, Jimbotonga. To know Zimbe party with Zimbotongo is doing on the democracy. And it.
Kwa mwevaru kukuru zira utupaumbwe, urumende inofano bata matomu, ino sanga nisa mapoka kasi ya nasi ya na Zimbabwe. Munoona wase kukuru zira yu?
Zaganaka, hazuna kuhipa. But at the end of the day, nga kuwene my elections, wanawangu kosa kuza muna wanuda. Vasa itu kwezo kuimpos wa munu, kunzanzu uu indiye alida wenye. Haa. Asisirizo za tiku kutuaka.
Aywa. Tinotenda zvikuru Mafumo nekuwa na nguva yekupinda pachirongwa.
Can I just ask a quick question, Dr. Mafumo, before you go? Any plans of going back to Zimbabwe soon?
I'm keeping my fingers crossed. I want to go back there soon, but I'm keeping my fingers crossed. I want to see what direction the country has taken. If it's a positive direction, I'll go back home.
Thank you so much. Kana ma kwansa yenyu kunge ma kuda kuenda munoenda yenyu to Dr. Mapfum.
I want to look at it.
Thank you so much. Christine Mutereri Mkuru we Studio 7, Donald Mamboma, Aribaru Nare, Muchingamizi.
Donald, welcome.
Mkuma Chris Magadigo na Mkuma Jonga.
Ah, Tiripo.
Tiruapenu.
Korogoto, inika itza.
Ayu watozo, ona mwana kufamba kuti idera ire kana kuti anofamba.
Ya, ini kita kok hongo tentang mari ni sejenis semua. Sini kita ada macam sak. Kita sekarang apa bukan kita ini easy. Kita sekarang kata kita apa apa kita ini sekarang. Kang kan juga di pembina pasti. Kita hongo sekarang kata kita apa apa orang hongo kita ini dah.
Sakaji.
Kalau yang bukan kita, kita mungkin ada orang kafar atau yang bukan si official.
Ndizvizva munga udza vana veZimbabwe asi radio yenyu iri kubva yadzoka zvakare kumunzwi kwamunzeve dzedu.
Oraiti mukomanda dzikiti.
Ehe. Chiti taurai kuti iwe imi zvizva muri kupa vana veZimbabwe kupinda kwamaita muchirongwa mukana wamwana.
Ndinozvandibangotaura ndepekuti zvaitagwa navamapfumo izvo ndozvandibangotinzira kuti kuika zvinhu zvakanaka chaizvo asi vachititirawo isusu vanhu nokuti independence yaine ndinoitei. Yakapuruva kuti yanga isiri yedu vanhu veruzhinji takangofarawo edu vaberekete takangofarawo neana sekuru edu yapo asi yanga isiri yavo hapana chavaisarisa nokuti zvakazobuda pachena kuti independence yakanga ichingo yavanhu vashoma vakava chidya iko zvino ruzhinji wevanhu vari kungotambura saka tichaziva kuti independence yavapo ika isunungure vana vose venyika yeZimbabwe isangosunungura vanhu vashomashoma chete nokuti hatina zvati taita. Kuda kufarira yebe hurumende yembatanidzwa ndorasa kuti yanga yakakosha chaizvo panguva yatiafrica iyi hapachadi zvokuti kwai ava ndokumba kwana maiguru vanokana maini vanozoyauka maiguru vaguta tapachingodangotiisa zvaribikwe ribugwe ndiro imwe tizive pachoita maonera pamwe pakaita zvokuti auka maiguru auka maini voshayiwa handioni pachibuda zvakanaka ini nyika yaita haingapfumira haingavatiki haiindi mberi nekuti ndo zvinhu zvatakuda zvatiri kuramba zvatachingoramba kubva kare kubva 2002 taizviramba nebaloti vamugabe vachitadzana mihere vachitadza zvisingazvihwi asi zvazobuda pachena vataramba zvaizvo kuti nai vanhu vaiva vachigira ndomainformed deposit azovita pakuti haa vaigokuda toti vakavapa mukana kana tambo refu iko zvino yasvika pakuguma tambo yavo saka tokumbira kungoti kana vachiita zvavari kuita zvese zvavangaita vakuru vehurumende vaiti vachiyeuka vanhu kuti simba riri kuvanhu kwete simba ririko harisi kwavari varege kumisiriza masimba avo nokuti jesu paya paya vakanda vakagara dhongi kujerusarema rikawadzirikwa mazambia nemicheka vakadzi vachipurudza rikazodzokera rogarira norohwa rikavanati harisi vachipuwa remekedzo angachipuwa remekedzo jesu
akaaka
vamunangagwapa todangoti vangoitawo vachingoyeukawo vanhu kuti shuwaka vanhu kufarira kuri kuita vanhu iko vanofangawo kucherekedza kuti korerei kana vakazoitawo havo zvimwewo asi techikubatakuti vachatisunungura pajoko rokuranda katata tiri nokuti atatokura kuchembera tinaomboshandawo kutozizazandawo munyika medu
Aiwa, maita basa.
Ndoda ngoti ndana mukana iwo imgoma jonga. Tichenda nemiu nema special broadcast enya muti pa makuseni kubvanza tanga chimurenga icho tinokutenda chaizvo. Ndimamwe makatogwa hondo. Yakagwa na comrade na achoenga na mauto. Tinokutenda chaizvo nokuti vaya kamuchidzira zvirikitika.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamambo mane kuti yeukawo. Chris wanzwa va Donald Mamboma avatendawo Studio 7 anzai vamune bandiko renyora makaita munhawidzi. Asi hatigone edu kuzvirova matundundu, tinorova matundundu naivo vana vamamboma nevamwe. Ndofunga va Den Moyo vachiri parunhare.
Nomuzana Moyo.
Yeah,
Mnumzana Moyo, besakhuluma laphana ukuthi hayi, those are ethics when we talk about such issues. I'm sure you'll understand that, you know, every profession has got its ethics, and my profession demands that when you are discussing such an issue, you know, at least you have to be sensitive, because it's an issue. I mean, you should understand, I'm sure. So let's talk about, let's have your views without necessarily, you know, making those allegations or, I mean, statements, not really. I apologize for that.
I understand, Mr. Gandhi. Unfortunately, the sensitivity of the issues we're talking about, it is very difficult, because when we talk about why people are happy right now that Mugabe has been pushed out of power, those are the reasons that you are saying we should not talk about that, the people are happy.
No,
but
no,
I will refrain from,
mm-hmm. Okay,
I will refrain from using those if you deem them unethical. But the truth still remains that that's the reason, number one reason, why people are happy that Mugabe has been pushed out.
Mm-hmm.
And the second point is, though, yes, Mugabe has been pushed out and the people are happy, unfortunately, the person reporting, replacing him, is equally guilty of the same reasons that the people are happy that Mugabe is out for. He participated in those, when he was the state security minister, I don't know how to say it anymore, but when it happened, he was the state security minister. We know that in 2008, he was the one behind the rigging of the elections that resulted in the results taking a month to be announced. And during that period, we know that the elections were tampered with. He has always been with Mugabe from the beginning, from 1980 to today. For 37 years, he was his right-hand man. So really, to us, when we look at this deeper, yes, we're happy that Mugabe is gone, but replacing Mugabe 0.1 with Mugabe 0.2 really doesn't change anything for the people of Zimbabwe.
Mm.
And it will soon be clear that really the more things change, the more they remain the same. We took one dictator out, but clearly the person that we are replacing him with was his right-hand man. What could have been the right thing if the army was serious, which we know it's not? It did this not for the people, but for its own self-aggrandizement, to put one of their own in power.
Mm.
If they were serious, they were not going to install Mnangagwa as the new president. I know our constitution says he should be the interim president once the president resigns, and we respect that. But what would have been the right thing if this was really for change, if this was really for the people? They would have started with announcing a date for the election for a new president to be elected by the people, for the people. And before they can get to that, they would need to make sure that the electoral reforms that have caused all our elections in the past to be illegitimate, not to be recognized by the international community, that the reforms be in place, that the international community be allowed to supervise those for credibility purposes.
Mm. Okay. Mr. Moyo, please do stay on the line. Tinem Terere, but before we go to the listener, we want to welcome Dr. Chipo Dendere to the program.
Dr. Dendere, welcome to the show, but hold on there for a few seconds. We'll talk to Siloam Lalelu Kanyu, Koko Kanyu.
Yes, hello, Nani Vantwana.
Siyaphila, Koko Linjani.
Hi, siyaphila nathi siyaphila siyabonga ukungena kuhlelo
ye lati sibongile
ayi silokuthaba uthaba sibili ukuthi inyoka imamba isiphumile emlindini kodwa sekusele imamba encane konke konoko sikukhangele sibili hayi sithabile kodwa ke silombuzo umbuzo esilawo ukuthi umntana enyoka inyoka wasozavela tshintsha loba lilalela ukukhuluma kwenzayo sathesi hayi vele kuyatshengisela ukuthi baza kababhalise amabanga athi thina besikhalelela ukuthi kube ngumuntu obambanisa amabandla engazakhiphi mandawani engakho khonokano bekuvele kusenziwe ingabe yena vele uhlacathe kungazathi ibandla leli ngiyabonga basekeli bami elingilethe lapha khathesi ligcwele lapha ukuthi lingibone lami ngilibone so njalo hayi future siboni ngani kayikho asiboni ngani kayikho sibili so besicela sibili ukuthi alibana ngathi ngala okufunwa ngabantu babambane
hayi kuyezwakala kakhulu hayi sibongile kakhulu gogo
hayi lami ngiyabonga
okay
siyabonga ngokusinika uhlelo lolu luhle okunye okumangalisayo siyaluthanda silalela suku zonke
hawu hayi siyabonga kakhulu ngokusekela
hayi nathi siyabonga
hayi sibongile jonga that's a grandma Kanye, and she's you know she's saying she's quite skeptic about the incoming president because when he made his address, his first address
today,
she wasn't impressed because she thinks that you know it will be the same old story.
Okay. Mm-hmm. Ah, well, let's hear from Dr. Dendere. Dr. Dendere.
Hello?
Yes, may you tell us your take on the events unfolding in Zimbabwe?
May I tell us, sorry, I'm going to talk to you, and I'm going to talk to you. And you know, I was a little disappointed I was a little disappointed in this speech. I was a little disappointed in this deconstruction of speech. I was a little language. I was a little nakusiyana ni language yakangereshanti kana vamugabe namaimugabe yekudzikisira vamwe vachiti pasi nemhanju vakataura zvekare kuti ivo vatenda mauto nezanupf asi havana kuwedzera kuti tiri kutendawo vamwe veopposition vakabatana nesu muzvakaitika nekuti maonero angu vanhu vakaita sana atsvangire vakabuda vachiti tibatsirane speech yavo yange isiri conciliatory zvinogona kudaro kuti pamwe munhu asinganyatsogone kupa maspeech kana kuti munhu avanyorera speech haana kunyora speech neutsamu asi it was not impressive ya yange isingaite kuti munhu uunzwe kunge ndipresident vakowo
Chris.
Yeah, it's quite interesting. We didn't ask Mr. Moyo. Moyo, when you say njani, is speech le?
Njengoba uchipo echo akula mehluko lapha bafowethu yebo siyazi ukuthi abantu bajabulile ngokumgaba besehlale 37 years kodwa into abayikhohlwayo ukuthi uMnangagwa layo uhlale 37 years and layo uMnangagwa ngokwakhe umuntu obevele ephakathi kwakho konke okwenza abantu bazonda umgaba so angiboni ukuthi even nangendlela akhulume ngayo ayitshengisi ukuthi ngumuntu osetshintshile ofuna ukuthi alungise ama-mistake ayenzakala ana umgaba kodwa sibona engumuntu even maybe ozoba wese ukudlula umgaba ngoba it's almost like akanayo umhloso wokuthi ahlanganise abantu athi hhayi asakheni ilizwe lethu sibambeni simumeni singabantu bani cha uvele nje uhle waphuma vele wahle watshengisa ama-colors akhe ukuthi hhayi mina ngiyizani uvele and ngifakwe yi-army and i-army yakhuluma vele kudala ukuthi ongela ama-liberation o-credentials vele akhohlwe ngokubusa la eZimbabwe so to me vele ayikho into ezolunga la abantu nje kumele baphakame siqhubeke sidemand ama free and fair elections ngoba ama elections are free ale international community where the playing field has been leveled. Look, if singaba nama elections are free and fair awine umnangakwa ngoba abantu babona ungathi uzoba yilead engcono, fair enough, sizosebenzisana la. Kodwa ama-elections lawo alobucili phakathi, ama-elections arobha abantu amavoti abo, asingeke sivumelane lawo. And le international community ayiso sivumelane lawo. So i-legitimacy ye-government kamnangagwa is still the same and izofanana le government kamkhaya.
Maybe we can hear from Dr. Dendere, if she's still there.
Before we go to Dr. Dendere, we have a listener.
Okay.
A caller, Chuma. Chuma, kunjani?
Yebo, kunjani. Ngiyaphila mpoka Christian, kunjani?
Ngiyaphila, Chuma. Ungasiphimbo, ufone ungaphi?
Ngifona ngiseGoli.
Oh, seGoli. Ungasiphimbono yakho?
Imbono yami lincane nje, kodwa isiqhi. Yabona, le ndaba kamnangakho, mina kangitholi kahle ngoba for 37 years, naye bekukhafunye likamgayo eyiyo ibiyisenza imgulamkhuba emkhulu kakhulu yena bekuphi angilaye becashile. Ngivumelana logogo lokuthi umntwana enyoka enyoka, yena beshithi laye enyoka encane layezogamula kancane, especially kuthi ngabe uhlanganibethu wasesindebeleni. Hhayi, mina kangiboni, mina ukuthi ngangavotela yena, hhayi angiboni nje, wavele singaphandle nje. Hhayi, ukuthi sithone nje abantu isikhathi sidabula ukudabula esidabula ukuthi umgabo uphumile, kodwa lo ongenile kuyafana izanti owulayele khona 37 years umnakakho njalo nguye labo babili igalawo ama-elections. Mina ngizavuma uma bengenza i-free nje elections, awuyavota siyokuyavota, kodwa siyabona ukuthi azaba free nje. Maye ngaba free nje kushita abantu ezingazangithandi, hhayi lapho sinankinga, kodwa nxaye ku-free nje hhayi namambona ukuthi abantu bezingazongihlupheka abahlupheke ngayo sebengabiseli zanu PF. Hhayi, siyabe sihlanya emakhanda, hhayi hhayi lapho kuwaganda amvuna ngohlupho elihlupheka ngalo ngaphandle kwezo iyesibisele sithi uzaba ngcono umntana enyoka. Hhayi, naye angibhilive ngakho, yimbono yami nje, hhayi lapho amvuni la.
Ah, okay, hhayi kuyezwakala. Sibongile kakhulu Juma.
Hhayi, thank you, love
now. Okay, ube lo busuku obuhle. Jonga,
I'm not sure whether Dr. Dendere is still on the show because she was rushing somewhere. Hello, Dr. Dendere? Dr. Dendere? I think she has left. Mr. Moyo? Mr. Moyo?
Yes, sir.
Yes, I wanted to ask this question to Dr. Dendere, but she is no longer there. I think she has left since she was rushing somewhere. But do you believe in a transitional government? Because there are many people calling for a transitional government, and that transitional government, I think it will set aside elections that are expected next year. What's your take on that?
I do not believe in a transitional government. To start off with, like we have said from the onset, we are replacing a ZANU person with a ZANU PF. The ZANU person. So if Mugabe had not resigned or if he had not been taken out by the army, were we going to have a transitional government? No. So in that aspect, nothing has changed. We need to understand that nothing has really changed from the perspective of who is in the government and who's ruling right now. It's still the same cast of characters. So what is the need for a GNU at this point or even a transitional government? What we are saying is we have an election to go to next year. Our focus should be making sure that that election is free and fair, that that election is international community supervision, that election will allow every opposition party to have access to media, that us in the diaspora vote, 4 million of us who have been pushed out of the country are allowed to vote. That is what we want to see. We don't care about the transitional government. What is its purpose? We want an election to happen next year, but that election has to have those reforms in place. Why are the people of Zimbabwe who are outside being denied their birthright to elect a leader of their choice?
Thank you, Mr. Moyo. Please do stay on the line. We have a caller, Christina Mkoma Gogode Wariparunari. Hello, Wagogode. Wagogode, hello. Nari ya undo funga ya dona. Tunoimba kutu wanu kwa nisa kuzoka. Wakari kwa churungu wa gogode. Chris unugona yako kumbo tau.
Yebo, mnumzana moyo, nga si kangele, obo kusenza gala e Zimbabwe lapa, njongo buchilo, wenuguti kukanya, mnumzana Mnangagwa. Nga ni kakulumi, ukuluma uli molufana, lalolu, uluwe lukulunywa. Ngensuku ngokuhulumendo odlule vele lo kungulumendo wethu but umongameli odlule lo manje ngokubona kwakho ubona ngani kuzasetshenzwa njani kakhulu ama reforms lawo elihlala likhuluma ngawo ubona ngani azaba khona yini
ama reforms eventually azoba khona forward because economy of Zimbabwe right now is underground. It's been, the economy in Zimbabwe has failed dismally. Unemployment rate is still at 90%, and that is not going to change because Mnangagwa is there. The fact that there's been so much mismanagement, misgovernance of that country, simply means that it's not sustainable to continue having the same people. Sanctions, they are not going to be lifted just because Mugabe is out of power. They are still going to be there because nothing has changed that would lead the international community to decide that now it's time to lift those sanctions. So there's not going to be any change that is going to happen.
Sorry, ndakubatai muromo wamoyo vagogode vaya vanenge vadzoka zvakare parunare regai tingonzwa kwavari tozodzoka zvinyi kune imi vamoyo vagogode makadi ndiri mupenyu pinda henyu muchirongwa
ndiri makorokoto nemakorokoto
daiwa tese
tinofara hedu ini chatonyanya kufarira hangu ndechokuti mukuru wabhapa chigaro kwete zvokuti tinomuvenga zvokuti wozorora semunhu wakura poinda vamwe vanokwanisa kuadvhaiswa naye akagara iye achizorora semunhu unenge akarwirawo nyika asi chandisinawo kufara nacho ndicho kunyanya kufara nacho ndechekuti pavanga vachida kuita impeachment yavo izvi vadavidzawo maopposition party kuti huyai tibetserane kuti percentage yatinoda kuti tiite impeach mukuru isvike maopposition akainda vakamutaura zvekuti vaite impeachment vari pakati peimpeachment vazvindobvazoya mwadhi nekuti mukuru wacho ndoregera hangu nechikonzero zvekuti handina kufoswa asi ngoda kuti ndingaendirira mberi nokubva vachitocherega impeachment yacho voregai impeachment iyai vakungonga zvokuti vachitsvaka munhu unopinda apa vochidhindazve ava vachitavavhunzire mamwe makwato kuti varume murume zvaati ngaachibuda isito ngatichitodira kuma tichaka munhu anopinda apa havachatauri izvozvo vakutonomendereta munhu wavo saka ini ndaachivazi kuti dei vanga vari vazviri zviri fea vaivhunzawo vanhu sezvo mapayunivhesiti vana vakaramba kunyora vachiti mukuru ngaambosuduruka vanhu vakaurayawo vakazara vachiti mukuru ngaambosuduruka mapato aya akazara achiti mukuru ngaambosuduruka vaitivhunza vanhu vochibetserana vabetserana vochiva musoro pako chetevea chinhu chekuti zvimbire mberi saka indaona sekuti vanhu vanodhonzera kwavari saka hazvichizvo
asi vagogode ndikubatei muromo ka bumbiro remutemo rinoti kana mutungamiri wenyika akanga abva pachigaro bato ranga riri masimba ndo rinopedza temu yasiyiwa nemutungamiri abva pachigaro ndo bumbiro remutemo saka ZANU PF ine kodzero yekuti inge ichisarudza munhu anoendesa mberi kusvika paitwa sarudzo gore rinouya
saka ivangoti huya mutikuchibvire potei kana tari kubvira potei yaibvato zvaiditega
aiwazve havagone kuti vachichinja bumbiro remutemo kana vakushandura bumbiro remutemo zvine zvaamen kana vakuisa transitional government kana unit government vanenge vakugadziridza bumbiro remutemo kuti ribvumidze izvozvo pari zvino mutemo uri kuti pakabva mutungamiri webato iroro kunoya mumwe anenge achiendesa mberi temu iyoyo kusvika iperi
orit tapanzwa kana pakadaro hapo ivo vaindai papapa kuti vachiratidza kuti vanga vasiri pamwe chete kuti tindirira nevanga varipo vazozorova ava ngava chimboti chinjira vakuti isi chese chitiri kunoko saka ngouya kuno kune mahadhi chitika nematongera aita vako mugara nokukura ngava chichinja vachitiwo tikwane kodzero dzokuvhota tisarudzewo munhu unoita zvasiita kuti kana kanoti mwana akatodzoka toita madevelopment tichisimudzira nyika yedu tinorwadziwa kusevenzera nyika dzevamwe tichitipisa upfumi hwavamwe asi neruzivo rwatakapuwa kunyika yedu muzimbabwe.
Aiwa, pakanaka vamazodzi, tinovimba kuti mashoko enyu ari kunzwikwa, hanzi vane nzeve vanonzwa vozoshandisa. Tinotenda zvikuru. Chris, tina Dr. Wangu Mazodze vanove nyanzve munyadzo zvematongerwo enyika vari muNew York. Dr. Mazodze, tinogamuchirai pachirongwa.
Tinotenda. Makadii mhuri yeZimbabwe?
Aiwa, tinovimba kuti mhuri yeZimbabwe vapenyu, vari kungo tarisirawo kunzwa kubva kwamuri pamaonero enyu nezviri kuitika kumusha mungangotiti dimu.
Ndinofunga chinhu chakanyanya kukosha ndechekuti vamunangagwa kusumuka kwava kuita vanofanira kuramba vachirangarira nokuziva kuva kuti zvive mundangariro dzavo kuti vana veZimbabwe vakabuda vachiita mademonstrations vachifamba vachimira neami vachimira nemawoveteran vanofanirwa kuziva kuti hausi mucherechedzo sigiro hwavainako kuvana veZimbabwe asi kubuda kwevanhu mucherechedzo wekuti vanhu havachada nezvarobho vanga vasingachada nezvarobho ati Mugabe ngavasavhiringika kana kuzozvitora sekuti zvaireva kuti vanhu vaivafarira chaizvo kubuda kwakaita vanhu saka zvinofanira kuti zvirambe zviri mundangariro dzavo vazive kuti vanhu vakabudira kuti vaisada Mugabe pane kuti vaida Munangagwa. Solution yeZimbabwe iri kusarudzo ende vanhu zviri pachena kuti vanhu vanove munhu wavanenge vachida vane munhu wavanenge vachitevera saka vamunangagwa ngavachiva nemweya wokugamuchira mamiko yezvinhu vanogona kuita mutungamiriri akanaka zvokuti ndaita kuti kana dai zvaizvi ndaindipe kana advice kana mazano kuti vamunangagwa ndaita vamunangagwa chileader itransitional governments moita hiro mochisiyana nezvekuita zvekukwikwidza izvi nekuti mukasiyana zvekukwikwidza muchabva maita muchaita gamba rinokuti akabvisa Mugabe akazodzorera nyika kuvanhu pari kuti vakwikwidze kuti vakakwikwidza zvechokwadi sarudzo ikange dziri pachena vachanyadziswa zvikavarwadza nomaonero angu ende mauto anozokudzoka zveopindira ndozvatinotyira nekuti mauto tichada kuramba tichimaona achipinda munyika dzedu.
Aiwa, maita basa Dr. Mazodze, rambai muri parunhare. Taita mumwe muteereri, mukoma Harry, makadi?
Ipedu, makadiwo.
Aiwa, tiri wapenyu, muri kufona muri kupi?
Tiri kuZambia.
Titaurirewo kuti nhau dzekusiya basa kwavamugabe dzakatambirwa sei uye tarisiro yekuti vamunangagwa ndovangangozopinda panyanga.
Ya, kusiya basa kwavamugabe vanhu vakafara asi kudira vamunangagwa vafanana nemunhu apinzwa mubhora timu yakarohwa 9-0 kwasara 5 minutes kuti bhora ripere. Chinhu chikuru chavanofarira kuita pamaspeeches avo vanofarira kutombokumbira ruregerero kuvana veZimbabwe semunhu akaseenza zvikuru muhurumende yakanga ichidzvanyirira vanhu nezvimwe zvakawanda zvaiitika ivo varimo muhurumende. Saka chekutanga vanofarira kukumbira ruregerero. Maactions avo avachange vachiita vacharatidza kuti speech dzavari kutaura vari kurevesa here zviri kubva pasi pemwoyo vatendeuka here kana kuti ingori shiri inenge ine muririro wayo wekudhara. Asi panguva diki iyoyo vane mukana wekuti varatidze vana veZimbabwe kana vaine rudo zveshuwa nemhuri yeZimbabwe nekuvaka nyika vanofarira kukumbira ruregerero pane zvaiitika muhurumende ivo varimo. Tinoziva kuti hurumende yakanga ichitonga kune vamwe vanhu vekuti vaiti vakada kupa pfungwa dzavo vaibva vaburitswa muhurumende vamwe vakasiya vega like ana Simba Makoni ana Dabemba vakasiya vaona kuti munhu wavari kushanda naye haabvume pfungwa dzevamwe vanhu. Saka ivo vane mukana iwoyo wekuexpressa kuti no zvakadai zvakadai zvaiitika nechikonzero chekuti vakakumbira ruregerero kuvana veZimbabwe pane zvaiitika varimo vochiratidza manje kuti nyika ichive feya like munongoziva kuti vanhu vakawanda vakanga vari muZANU PF kudhara vaizobvuma vabuda muhurumende kuti mapurisa anodira anorerekera kana ivo varohwawo vachida kuita marali kana kuti vatadziswa kuita zvavanenge vachida kuita vaizobvuma vabuda, asi pavanenge varimo muhurumende vanenge vachiti aiwa hakuna zvakadaro. Maopozisheni tinokuzivai, munotya sarudzo, munodi isu tiri musangano rerunyararo. Saka pari zvino pavudiwa kuti vachiparidza mharidzo yekuti mhuri yeZimbabwe ibatane, kana uri mutemo mapurisa obata mutemo semutemo, vanhu vakarwa. Hapanzi vezana havarwe kana kuti vemDC havarwe, ngavangotonga vasina dira ravakarerekera, vobata nyaya senyaya, voitawo kuti upfumi husimukire. Asi dambudziko hombe ratiinaro muZimbabwe inhau yekuti ujanyiriri mutemo wanganga usiri levhu, wanga wachitarisa kuti tiri kutonga ani, kana tichitonga vajonga naBlessing tinenge tichitaiwa vajonga havadaro, Blessing ndianoita izvi. Saka izvozvo ndo zvinhu zviri kuda kunyanyogadziriswa. Asi mukana wacho uripo, panguva diki iyoyi vakangorevesa vakaratidza nemaactions avo, pakaita vanenge vaita mhirizhongwa zvotengwa zviri levhu, nyika inonaka. Nekuti chimwe chaikonzera kuti nyika isanake pamagariro evanhu inyaya yekuti vamwe vanhu vaitoziva kuti inini chero ndikaita sei handisungwi.
Kungofona chete kuti tinotenda zvikuru mukoma Harry, regai tipe vamwe mukana. Tinotenda zvikuru.
Oraiti, maita basa. Ndinotenda nekupinda muchirongwa.
Morara zvakanaka kuZambia uko. Tinototendawo kuti muri kutibata ikoko.
Aiwa, tinotenda. Mungoramba muchitetenyura musina divira makarerekera, kana ivo vacho vari kudawo kupinda pakutonga, kana vachida kupinda pamhepo ngavapinde vapewo pfungwa dzavo kuvanhu. Vanhu tizivo zvavari kuronga neremangwana reZimbabwe. Mungopa vese kukana.
Thank you so much. Chris Mukoma Harry from Zambia is saying what Mr. Mnangagwa should do first is to apologize to Zimbabweans for what happened to Zimbabweans during the 37-year rule of former president Mr. Robert Mugabe, in whose government Mr. Mnangagwa served. So I think we earlier discussed that as a Studio 7 team, and this caller is buttressing that. Yes, you can go to our guest.
Yes, but before I go to Mr. Moyo, I'd like to read a tweet from Mr. Jonathan Moyo that you tweeted yesterday from we don't know from where, and it reads, "There'll never be anyone like R.G. Mugabe. I'm grateful for the opportunity to have saved my country under and with him. I'm proud that I stood with and by this iconic leader during the trying moments of the last days of his presidency. Democracy requires politics to lead the gun." What's your take on that tweet, Mr. Moyo?
Well, Jonathan was part of the faction in ZANU, the G40. So it's obvious he will always be anti-Mnangagwa. I mean, he tried, he's the one who actually caused Mnangagwa to be fired from the party. So I would say, in a nutshell, Jonathan is just singing for his supper. And it's okay. I mean, I guess people should be allowed to sing for their supper. But unfortunately, this supper is no longer there. We know the Mugabes are rich, so they've stolen enough, looted enough. Maybe they are going to wage a comeback from outside, who knows, with the money that they have. So Jonathan is probably going to be pivotal in that role. He's, I guess, free to speak as he wishes with regards to Mugabe. I mean, he was his minister of misinformation, the Goebbels of Zimbabwe, because he caused a lot of pain and suffering in the 37-year reign of Mugabe. And I believe what I would like to go back to is what this other gentleman was saying, that Mnangagwa needs to apologize to the people of Zimbabwe. I think that is very key. I think if he's going to be genuine and he wants the support of the people, I think it is key for him to say, you know what, I'm willing to start on a clean slate. Mistakes were made. Really, I had no control because Nkuru Wangu is stubborn, wanted things his way, and I couldn't do anything.
I think people will sympathize a little bit with that and say, okay, let's give the man a chance and see what he can deliver.
Mm-hmm.
But if he doesn't do that and continues with the status quo as if nothing really happened except that Nkabe was removed, then he's not going to get the support from the people, because the people are going to see him as being not different from Mugabe in the first place.
Mm-hmm.
Thank you so much, Mr. Moyo. Before we go to Dr. Mazodze, I understand Dr. Dendere is back. Dr. Dendere, welcome back.
Yeah.
What's your take on this caller statement that the best thing for Mr. Mnangagwa to do is to apologize to Zimbabweans? And we just heard Mr. Moyo supporting that notion that Mr. Mnangagwa should apologize to Zimbabweans for what happened during the 37-year rule of Mr. Mugabe, in which government Mr. Mnangagwa saved.
Absolutely. I mean, this is something that I have been saying on Facebook and Twitter, actually early on last week, that what would be nice is for ZANU-PF to just pause, right? Don't ask people to go for more marches. Don't ask people to call their MPs to support impeachment. And I was saying, one of their spokespeople, because Nick Mangwana was very active online, and he was borderline insulting people already. Chinamasa was already insulting people. And I think, why don't they just apologize? Say, look, guys, we are sorry. Because what's happening is, it's not that ZANU-PF is leading people in asking for change. In fact, ZANU-PF is joining what people have already been saying for years, that the government needs to change. People have been saying this. People, Mr. Moyo knows more than I do about this, but that opposition activists have been beaten for saying this. Justina Mukoko was disappeared and brutalized for saying this. Itai Zamara still disappeared for saying that Robert Mugabe must go. In fact, Itai Zamara's most iconic sign is one that he carries with the words, Robert Mugabe must go, and his family still doesn't know where he is. So we just needed the war veterans, not the war veterans, but ZANU-PF, the political party itself, to say to people, look, we are really, really sorry. We're sorry. You don't qualify it. You don't do anything. You just say, I'm sorry. And that's what I expected from Emmerson Mnangagwa's speech today. I didn't expect the same mudslinging, calling G40 cabal. We've heard that. We've been hearing this.
Doctor,
so is bad.
Dr. Dendere, sorry to interrupt you. Let's go to one of our guests before we go to a caller. Maybe, Chris, we can hear from Dr. Mazodze. 30 seconds, Dr. Mazodze, your take on this statement that Mr. Mnangagwa should apologize.
Yeah, I think not just Mr. Mnangagwa as a person, but I believe that the incoming administration should take serious measures to address the Matabele and Midlands issue of Kukula Wundi. I think the issue of just an apology is way too much on the surface. Why am I saying that? Because Mugabe himself said, Mugabe said it's a moment of madness, which doesn't make sense. The issue of Matabele Kukula Wundi, people must be allowed to rebury their loved ones. They should be allowed to have ceremonies, rituals,
I think your phone is dropping, Dr. Mazodze.
Can you hear me now?
Yeah, but it's dropping at some junctures.
I think you can hear me now?
Yes.
Just
30 seconds, because we have a caller who is waiting.
Matabele should have a definitive solution to their situation. They must be allowed to express themselves, to have their rituals, so that this issue is closed for good. Not to be led by the government, but themselves should say what should be done, their initiatives within the parameters of our law.
Mm-hmm.
Not for the government to dictate to them, to tell them we will solve it this way. Mnangagwa should just open up to that, admit, but it should be practical, not just a theoretical thing.
Thank you so much. Do stay on the line, Chris.
Yes, Lord Mlaleli Undlovu. Undlovu, siyakwamukela kuhle.
Oh, ngiyabonga bafowethu.
Yeah,
ngiyela e-studio.
Yeah,
ungaphi abantu eZimbabwe?
Ungaphi kwomhlaba?
Oh, in fact, Johannesburg.
Okay, ungasephimbono yakho.
Eh, nami ngiyabonga lokhu uNkulunkulu aphehlisele khona.
Mm.
Abantu eZimbabwe asibongeni uNkulunkulu akwenzileyo, ngoba uNkulunkulu nguyena ophethe umhlaba. umntangaka wenza into embi siyakwazi bonke kwenzakalayo bafa abazali bethu ngendlela ezibuhlungu kakhulu impela kodwa uNkulunkulu ekumisile sathi xa ungeke kuze kweqe thina asihlekezeleleni sibonge uNkulunkulu akwenzeko ekhiphinga sime sibekezile sibone uthi umntangaka uzosiphathelana sesiyamgxeka simsukele esikhathini sathi uNkulunkulu uzitshintshile izinto ezimbapho uthi uNkulunkulu kambe sengasizonda ayisizonde usonani into embi esayenzayo emhlabeni asimnikele ithuba simbone ukuthi uzoyenza kanjani ngoba into yonke ihlelwa uNkulunkulu emhlabeni abantu abalele phansi izinyembezi ababulawa umgabo nabaphezulu ezulwini konke umhlaba wonke ubhekile umgabo umhlamukele into zonke emhlabeni akekho umuntu ade ulindele umhlaba wonke jikelele namasotha eqala into leyo bakhona abathi bakhula ukuthi ngenzeka lokhu kodwa abandla uNkulunkulu kwenzekile indlu impela beyindoda kakhulu impela kodwa-ke asiyibekezelele sinikeni ithuba layo sibone ukuthi izenza kanjani sithule sesibone nje kancane sibongele uNkulunkulu hayi yabona
hayi lathi sibongile
njalo okunye ofuze ewenzeni akufuzanga ukuthi elandele ozuma lapho labo bisi babo laba namazwe la aseChina ama-eastern countries lawa angenancedo e-Afrika amazwe etshonalanga yiwena vele angcono emhlabeni kufanele ukuthi eqinise kuwena uze amakhampani ezovuleka eZimbabwe lapha nayo indawo yomhlaba kufanele eyilungise eyihlele ngendlela hathi ukuthi amapulazi uzokungena sokugana izihlahla sokuhlela wonke umuntu eni uhlele ngendlela njengoba unkomo ekuqaliseni wayefaye ngakhona ungahamba ngendlela enhle mina ngibona uzosebenzi napha ngendlela enhle ngoba nayo iyatha i-competition ukuthi edlule ebukwe ezakhele igama phezu kwalokhu umgabe ubuthi owabenza so i-competition lapha nayo indlela amasota ayenze ngakhona ngibona uthi uzowahlonipha uzoyesaba hayi ngiyabonga
hayi lathi sibongile ube lobusuku obuhle
hayi ngibonge kakhulu
Maybe tombonzwa kuna vamoyo vamoyo masoko enyu amungasiira vana veZimbabwe nguva dzamhanya
yeah inini ndinongoti kuvanhu vekuZimbabwe never give up we have been in the fight tichiri muhondo for 19 years say MDC we have been with the people taramira nevanhu pavaishungurudzwa nezvanu PF nanhasi tichiri kungorwa hondo iyoyo hapana chachinja muhurumende because zanu PF ndiyo ichiri kutonga Mnangagwa haana kusiyana navamugave chinhu wani vaiita zvinhu izvi vari vese saka isusu ngatirurei mafree and fair elections ngatirambei takashinga tichidimanda kuti international community ngaibvumidzwe kuuya kuzosupervisa maelections ngatirambe takashinga kuti vanhu vari kunze mudiaspora vapuhwe pemishini yekuti vavhote ngatirambe takashinga kuti maelection anouya gore rinouya iri ngaite free and fair kuitira kuti tiwane mutungamiri anodiwa nevanhu.
Thank you so much, Mr. Moyo.
Yeah, hayi sibongile kakhulu mnumzana Moyo, ube lobusuku obuhle.
Ngiyabonga lamba futhi.
Okay. Yeah, Chipo, Dr. Chipo Dendere, you have a few seconds to just give us your last word.
I would say that Zimbabweans, the saying, don't give up. We will be more engaged in our various capacities as academics, as civil society, and as regular citizens.
Okay, thank you so much.
And Dr. Masod, your last word.
Ndinototenda vana veZimbabwe kuti regai tichazvire zvakanaka kuhurumende inotera ichida kuti vamunaka bwacho vakubatsira kubatsira Zimbabwe.
Hello? Hello, Chris, maybe Mr. Moyo. Time is up.
Yes, we would like to take this opportunity to thank our guests. We had Thomas Mafumo briefly, and we also had Dr. Chipo Dendere, a political analyst in Boston here in the United States. And we also had Dr. Wangu Mazodze, a
political analyst in New York. We also had the MDCT chairman in the U.S. Province here. That's the North American province. And that's it for tonight. My name is Chris Gande. Thanking all the listeners who managed to get through and those who didn't. See you next time.
Ini ndini Jonga Kandemiri nchitimu gare page kwenye shirongwa studio 7.